Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 30, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vakawanda vanopinda muzororo reEaster vachichema nerukushaya mari sezvo iri kunetsa kutora kumabhanga. Veruzhinji voyambirwa kuzvibata munguva yezororo kuitira kuti vasapinde mutsaona dzemumigwagwa. Vanga vari mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kana ichida kubuda mumadhaka airi munyaya dzehupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vange vachikwira mabhazi vachienda kunotambira zororo reEaster kunzvimbo dzakasiyana siyana kunyange hazvo vange vachichema nerikushaya mari kiri mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo munyika vanhu vari kunetsekana kutora mari dzavo kumabhanga, nhasi change chiri chipatapata pambare musika vanhu vachikwira mabhazi vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinoshanyira hama neshamwari. Va Steven Masocha vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti zororo reEaster richanakidza zvikuru, asi izvi zvichakundikana sezvo vasina mari yakawanda.
Yanga chida kunakidza gore rino kwakwanaya mvura, asi dambudziko remari mari haisititenderera. Izvi vanhu vazhinji vakazara muno munenyaya yekuna mari, vanhu vaveseungati vakazara kumabhazi mumasvona, saka haisi kunyatsa kutinakidza asi haifanira kunakidza.
Mumwe mudzimai akwanisa kuenda kumusha kwake kuHurungwe, amai Dorothy Jack, vati mushure mekutadza kuwana mari kubhanga kwavo vakatozokwereta mari kuti vakwanise kuenda kuzororo.
Ndatengesa foja yangu ndobva vanditi mari haisiwanika mubhengi. Kusvikana nhasi ndatoenda ndisina mari, ndatokwereta mari yekudzokeresa kumusha kuHurungwe. Mari yacho mubhengi anzi hamuna, haina kupinda mukadhi mako. Saka zvandinetsa kuti kondabirwa foja here kana kuti zvafamba sei, hapana kana wakwanisa ndibatsira kuti ndizive kuti mari yacho pinda here kana kuti haipinde.
Muzvare Nomata Chiwenga vatiwo zvange zvakaoma kuti vakwanise kuwana mari, nokuti vaimukira husiku kuti vanomira mumitsetse kubhengi kwemazuva akawanda kusvikira mari yavaida yakwana.
Tivane mari yekuenda kumusha zvaari zvakangooma, kozi kuenda kumabhengi waimukira kubhengi uchinoshaya mari. Paiko keshi pacho rungopiwawo mapesendi, mapesendi acho onzi 12% nemakoini, kana ari manotsi wopiwawo onzi 15%. Saka zvinhu zvaari zvakangooma kuti wane mari yekuenda kumusha. Bati hatongotenda mwari kuti takwanisa kukwana mari yekuenda kumusha.
Vamambo Mandugu Mandedza varatidza kufara kuenda kumusha kwavo kwavakapedzisira kuenda makore masere apfuura. Vati kana vasvika kumusha kwavo vachauraya mombe kuti vafare nemhuri yavo pazororo reEaster iri.
Apa ndikuenda kumusha nandagarisa ndaenda kumusha. Pandawana mukana wekuenda kumusha iko zvino zvi ndikufara da kutomborayira mhuri yangu mombe. Tichifara nemhuri yangu tiri kumusha ikoko. Kuzodzokawo zvedu tambofara, ndanga ndaane makore chikundikana kuenda kumusha. Haa, kana singakanga senanda kupinda 80s ndisati ndamboenda kumusha. Saka apa handisi kutokwanisa, ratononoka kusimuka bhazi. Vakomana ndatovaudzawo kuti ndichingosvika pabhazi stopu mombe ngaisungu, ndotourayiwa mhuri yangu ifare. Ndichokwadi.
Baba Taimo Muvhunza vanoti vana vavo vatadza kuuya kubva kubhuyera nepamusana pekushaya mari.
Mazuano business rakadzika kana transport chai chai rakadzika mazuano hakuna vanhu hakuna mari mara isikuti rabo hakuna chizi kunati asi kana takatarisira kuti pamwe zvinhu zvichati zviita zvakanaka sezvo zvanga zvakamboita manyama amire neroma asi izvi takuona kuti zvinhu zviri kuita zvichiindawo zvichiita nhaka unoona kuzimbabwe kati transport iri kunetsa kudhura senge pakufamba paholidhe
asi baba Gibson Chanakira vati vachazoenda kumusha kana zororo rapera sezvo vari mubishi rekutengesa zvinhu zvavo pamba remusika
Easter iri kufamba zvakanaka vanhu vari kufamba zvakanaka mapurisa arima ari kuita basa ravo vanhu havasi kunyanyodhundwa isusu tinotengesa tiri kutengesawo zvakanaka pane vamwe vedu vanoitawo nharo dzokupinda mumabhazi asi tiri kutengeresera hedu pasi vanhu vari kuchema mari vari kuchemawo kuti havanawo mari asi tinongotenda pashoma patinowana ipapo tiri kutengerwawo zvishoma nezvishoma nokuda kwokuti vanhu vari kufambawo zvakanaka vari kufamba zviri nani isu mabasa edu hatina zororo panguva dzezororo dzinedzi ndo patinotowanawo mabasa saka tinozoenda after holiday manje saka izvozvo panguva ine tenti ichoti aiwa chakachaya
Kunyange hazvo vamwe vanhu vakwanisa kuenda kuzororo reEaster. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vanhu vakawanda vatadza kufamba nepamusana pekushaya mari iyo iri kunetsa kutora kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 kumbare musika. Ndini Kiri Mudzamiri.
Vanhu gumi nemumwe vakafa nezuro, vamwe makumi manomwe nevanomwe vakakuvara mutsaona yomumigwagwa. Mutauriri wemapurisa Amai Charity Charamba vakaudza ZBC kuti vatyairi mazana maviri nemakumi matanhatu nevanomwe vakasungwa nemhosva dzakasiyana-siyana dzomumigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti nhasi kune tsaona ngani dzaitika. Imwe nhengo yebhodhi yetraffic safety vaClifford Gobo vanoti kunyange hazvo zororo reEaster ratanga zvakaipa, vane tarisiro yekuti vanhu vachazvibata mumigwagwa.
Chatakwanisa kuita isusu seTraffic Safety Council of Zimbabwe ndechekuisa mateams 20 ane 5 vanhu, but pa5 pachona panenge pane mapurisa nevedu vanosenza kwedu. Saka tiri kushanda pamwe chete neZimbabwe Republic Police tichidzidzisa vanhu kuti pavachafamba vachinda kuholiday yeEaster vafambe zvine mwero, vafambe vachiedza mitemo yomumugwagwa. Plus wo futi pane vamwe vanhu vapinda kumachechi voziva inguva yeEaster. Machechi mazhinji anoita masangano kana magungano avo kwakawanda, saka vechechi vanenge vachikudzidwa kuti vasaita overload.
Vanhu vamaendesa ava mavaendesa kupi? Chavanenge vachiita chii?
Zvikwata zvataendesa munyika mose, maprovinces eamoti maprovinces eshe tine 10 provinces. Tanyanya kuwanza maprovinces anoita seo anoenda kumaruwa, nokuti mukatarisa mabhazi edu nguva ito anenge achibva mutown achienda kumaruwa. Saka kumaprovinces ekumaruwa ndokwatanyanya kuwanza mateams ava vanenge vakanangana nevachairi vemota.
Sei mamirira kuti pangoita holiday kuti mugoendesa zvikwata zvevanhu zvichiita basa iri?
During the year tinenge tine maprograms akasiyana-siyana. Tinotuma zvikwata zveizvezvizvi futi kuzvikwano zvakasiyana-siyana zvose zvemumadhorobha nezvekumaruwa vachidzidziswa programu dzedu dzakasiyana-siyana zvichienderana nenguva yatinge tichitarisa.
Pari zvino mamboti manzwa here kuti kwaita tsaona dzakawanda sei?
Tsaona kuitika tinoita inini ndangotaura sekuti zuva ranhasi ndafamba ndichibva kuHarare ndikasvika kumasvingo panguva inei ndichikumasvingo izvezvi, asi ndaona tsaona, ndaona mota dzimwe dzadzichikondana dzitaamoti masearch wiping, ndaona mota dzikwana nhatu mumain road yemuHarare masvingo iyi. But handina kukwanisa kuona kuti ndinzwe kuti pane vafa here kana kuti pane vakavashaika here kana kuti pane vakuvara, asi ndaona mota mapurisa achitoatenda dzimwe dzakaitika usiku. Chatinotema ndechekuti vanhu vedu vave kuzama mukatarisa mukavabvunza muchavataura kuti mapurisa hatina kumanya kumawanza. Kudhaya maiona mapurisa aipo akawanda mukomlena vavo vanhu vari kufamba zvakanaka, mapurisa aipo achitovadzidzisa. Pane mapurisa namasoja izvo zvatotenda hurumende kuti yakwanisa kuisa mapurisa ekudzidzisa vanhu.
Avo vange vari nhengo yebhodhi retraffic safety vaClifford Gobo vachitaura vari parunhare vari kumasvingo.
Direct from Washington, the voice of America,
weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vasiya basa zviripa mutemo nhasi. Ambassador Thomas vayambira Zimbabwe kuti inofanirwa kusunga dzisimbe kana ichida kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekusiya basa vachienda pamunjira ndigere, Ambassador Thomas vati upfumi hwenyika yeZimbabwe wakanyanya kuvhiringidzwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vati kuti upfumi uyu ugadziriswe zvinotoda kuti nyika isunge dzisimbe. Ambassador Thomas vativo kuti Zimbabwe ibudirire inofanira kubhadhara zvikwereti zvayo zvose kunze kuti itangewo kukweretiswa mari nemabhanga akaita sere International Monetary Fund kana kuti World Bank. Asi vati kuita izvi kunoda kuzvipira zvakanyanya nekuti nyaya dzekubhadhara zvikwereti handi nyore.
It's going to be a long road, and I think we need to make that clear. You don't get out of the debts overnight. But it's simple. You pay off your debt to not only the international financial institutions but private banks, or you reschedule them. Then you still have other debt that you have to pay off, and that's what makes it so hard.
Yeah.
So the only way to do that is with the help of the international financial institutions, but more importantly, the private sector. And that's why it was so important to us that he go to Davos, that he...
Hazvisi nyore kugadzirisa nyaya dzezvikwereti. Zvinoda kushanda nemasangano ekunze uye vemabhizimisi vekunze vane mari. Vemabhizimisi ava vakakosha zvikuru mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Vativo kuti Zimbabwe ive nyika yakabudirira inofanira kurwisa zvakasimba nyaya dzeuori uhwo vati huri kukanganisa zvikuru nyaya dzebudiriro. Vapawo semuenzaniso wenyika dzakaita seRwanda nedzimwe nyika dzekumawirira dzavati dzakakwanisa kugadzirisa upfumi hwadzo nekurwisa uori.
You've seen the Asian tigers, you've seen Rwanda, all of them adopted the same thing. They made it easy for foreign and domestic investors to come in. They got rid of corruption. They made opportunities through infrastructure, which lowers costs. These are things that we believe Zimbabwe will have to do.
Ukaona nyika dzekumavirira dziye dzinonzi maAsian Tigers nenyika dzakaita seRwanda dzakashanda zvakasimba kurwisa nyaya dzeuori kusvika dzave nebudiriro. Izvi ndizvo zvinoda kuti zviitwe neZimbabwe.
Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dzine uori unotyisa pasi rose. Sangano reTransparency International rinoti Zimbabwe iri pachidanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa dzine uori hwakakomba. Kugadzirisa nyaya dzeuori idzi, Zimbabwe nezuro yakati yainge yaumba matare anoona nezvenyaya dzeuori muHarare neBulawayo. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti matare aya achabatsira mukurwisa uori.
Ndinoda kutenda ndichiti matare ane ukosha hwiri. Chekutanga, vanhu kungonzwa kuti kwaane matare edzimhosva akangomirira nyaya dzeuori, zvinoita kuti vaya vanga vane chidakwa-dakwa chekunoita uori vadzore mwoyo, varegere kuita. Zvinova zvinotibatsira senyika. Chechipiri chazvakakochera ndechekuti hatisi kungoda kudzora vaya vane shungu dzekuda kuita uori, asi tiroda kuratidza nyika kuti angoita uori akuenda zvemazviro kwazvo.
Musakanganwe kuteerera imwe hurukuru yedu naAmbassador Thomas nemusi womugovera nesvondo, apo tichatarisa maonero avo nezvekusiya basa kwavaMugabe uye matongero ari kuitwa navaEmerson Mnangagwa pamwe nezvavanofunga neutungamiri hwavaNelson Chamisa muMDCT uye rwendo rwaThomas Mapfumo kuZimbabwe mushure memakore akawanda ari muupoteri muAmerica. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860-15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM mu muhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyurawo pa Facebook chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei. Musa kanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuPalestine vatanhatu vaurayiwa uye mazana nemazana vakakuvadzwa nemauto emuIsrael. Izvi zvaitika nhasi pamuganhu weIsrael neGaza sekutaura kwebazi reutano muPalestine. Israel inoti mauto ayo ashandisa nzira dzinodzivirira mvongomupopoto sezvo pange paine kuratidzira kukuru kwanga kuchitwa nevanhu vemuPalestine. Russia yaedza chimwe chombo chitsva cheSamat icho chinogona kupinda munyika dzakawanda dzakatsaurwa nemakungwa. Izvi zvaburiswa nebazi rezvekudzivirirwa kweRussia kuburikidza nebepanhau rebazi iri reKrasnaya Zvezda. Bepanhau iri rati kuedzwa kwechombo ichi pamuzinda wePeletsk Kosmodor kwakaburitsa pachena urefu hwegwendo gunogona kuitwa nechombo ichi kana chichinge chashererwa. Vamwe vevanhu vakamboshungurudzwa nevasori munguva dzesarudzo dzakaitwa muna 2008 vanoti nyaya dzesarudzo dzinounza pfungwa dzekutya. Vanhu ava vanotiwo hapana rubatsiro rwavakawana kubva kuhurumende kana kumapato ayo avo semuripo. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Imwe mhuri yakashungurudzwa inogara kuBanget inoti kusvika pari zvino haina kana kumbowana rubatsiro kubva kuhurumende kanawo kubato rayo zvichitevera kupatwa kwakaitwa misha pamwe nepfuma yavo munguva yemhirizhonga yezvematongerwo enyika muna 2008. Studio 7 yakabvakachira mhuri iyi makore gumi apera apo vakore nemwatimagau nemudzimai wavo Violet nemwana wavo Nigel. Mhuri iyi yakapambwa ndokushungurudzwa kwemwedzi miviri hama neshamwari dzisingazive kuti vaive kupi. Vakazochengetedzwa zvave kuzivikanwa kuchikurubhi kwemwedzi misere vasati vatongwa. Vamutemagau vanoti kushandiswa kweimba yavo sepanogara munhu aikwikwidza vaIgnatius Chombo musarudzo zvimwe zvakaita kuti vapambwe nekushungurudzwa.
Munombangeti zimbano yainzi zimbano hakuna kandidate yakwanisa kupondesa munhu, but I use my house number and nditora munhu wokuchinoi principal ndimutora serojarao ndikondesa chi instead of Chombo apinde uncontested takondestedza nechi nimwe munhu asingazivikanwa ndinyorisa taremba yangu tatiwa yawazeti most gifted.
Vamutemagau vanoti chinovarwadza zvakanyanya ndechekuti panotaurwa nyaya yevanhu vakashungurudzwa ivo nemhuri yavo havarangarirwe uye vainge vasingapiwe zvinhu zvaipiwa mhuri idzi nekuda kweuori.
I'm a victim. Kana is right now kana vava kusadzwa navari mavictim and yapima yapolitics dzatakurowana ndari nenyuchi timu ya leadership.
Mudzimai wavamutemagau amai Violet Mutemagau vanoti mwana wavo uyo akapinda mujere aine gore nemwedzi misere anofanirwa kurangarirwa segamba rinorwira kodzero dzevanhu.
Anofanira kurangarirwa kuti kuramba achingotaura masitai vamwe vanhu vatongonzwa vachingonzi ningi hatingazotaura izvi nemazija but tinenge chese chizvino. Saka iye Nigel vachokora kuti atozviziva zvakaitika zvese hapana chanokanganwa zvese anotozviziva kuti takazosungwa tikazodai tikadai. Saka nenge pachingorangarirwa vamwewo ipapo anenge achitaurwawo nezvevamwe ipapo anofanira kutaurwawo nezvake.
vanoti imba yavo yakaputswa asina nhasi haina kugadziriswa kunyange pachinzi pane ruyamuro rwakauya.
Takapwanyiwa imba seko manaira angachita mvura ndachipinda mumba nhasi mvura dzese yopinda mumba saka yasitadzonzvisa kuti zvinhu zvakunaizvi zvinhu vinge zvinonakira vamwe zvisinganakiri vamwe nekuti takada kuzvitarisisa kunoitwa purogiramu yeva vafamba vachivakira vanhu dzimba but vanosvika nepanapa vanhu ivavo saka zvinokushamisa kuti tenti vamwe chete here kana kuti.
Imwe mhuri yakapinda mutsekwende yekupambwa mugore ra2008 imhuri yekwachinanzavana. Amai konsili yachinanzavana avanomirira madzimai muparamende mudunhu rematonaland west nemurume wavo vaimano chinanzavana vamwe vevanhu vapfumbamwe vakapambwa kubhangeti. Amai chinanzavana inhengo inoona nezvekuyamurwa kwevanenge varohwa kana kuputsirwa midziyo nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Vanoti vakaumba bazi reMDC Veterans Association iro rinopema kuti riyamure vose vane zvineswa. Amai chinanzavana vanoti vakavakira dzimba kune avo vakaputsirwa dzimba uye vari kuendesa vana nherera dzebato ravo kuzvikoro. Gweta guru vaDavid Coulthard vanoti chinhu chinoshamisa ndechekuti vanhu vashoma ndivo vanotaurwa nezvavo zvakanyanya kudarika vamwe. VaCoulthard vanoti vanhu vakawanda vakatsakatika mushure mekutorwa zvechisimba mudzimba dzavo pakati peusiku kunyanya nguva yegukura hundi. VaCoulthard vanoti hurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yainge yakafanana neyava Ian Douglas Smith sezvo vanhu vakawanda vakatsakatika muutongi hwavo. Munhu anozivikanwa zvakanyanya akanyangarika munguva yeutongi hwavaSmith ndivaEdison Sithole avo vakapambwa pahotera yeambasada muHarare. Ndakamirira Studio 7 kuBhanget ndini Arthur Chigoriwa.
Regai timbotarisa mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Highlanders 0, Triangle 0, Nichrach 2, Shabani Mine 2. Kutanga muvhuro vagari vemarusape vachange vachinyemwerera vakananga kuvengele stadium uko vachange vachiona nhabvu yepamusorosoro yeCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotiudza zviri kuitika.
Izvi zvinotevera kutenderwa kwaitwa nhandare iyi kutambirwa nhabvu yepamusorosoro yeCastle Lager Premier Soccer League. Zvichitevera ongororo yaitwa neZimbabwe Football Association ZIFA pamwe nePremier Soccer League PSL. Mutare City Rovers yabva yatambira zvabuda muongororo iyi nemaoko maviri ichiti ichatanga kushandisa nhandare iyi nemubvuro apo iri kusangana neHarare City. Mutauriri weMutare City Rovers vaClayton Matekesa vanoti vafara zvikuru kuti vachange vachishandisa Vengere Stadium sezvo vanga vachishandisa mari yakawanda kufamba kuenda kunotambira kuHarare. Mutare City Rovers yarohwa mumitambo mitatu yavatamba pari zvino. Shabani Mine iri kufarawo sezvo yatenderwa zvekare kushandisa nhandare yavo yemaglass mushure mekunge yamborambidzwa ichinzi igadzirise zvimwe zvinhu. Asi vateveri vechikwata ichi vaive vasina dambudziko seremutare City Rovers sezvo vanga vachifamba pedyo kusvika pamandava stadium iyo vanga vachichinjana neFC Platinum. Shabani yatanga kushandisa maglass stadium nhasi masikati apo vatamba neNichrath. Mitambo yeEnglish Premiership iri kusondo rino yakamira seizvi: Crystal Palace vs Liverpool, West Ham vs Southampton, Brighton vs Leicester, Newcastle vs Huddersfield, Watford vs Bournemouth, Man U vs Swansea, Everton vs Man City. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevatsigiri veStudio 7.
Muchirongwa chedu chanhasi cheLet's Talk ngatikurukurei tanzwawo kune vateereri vedu vachitaura zvavanofunga pamusoro pezororo regore rino. Tatanga kunzwa kuna mukoma Innocent Nema.
Chinhu chakakosha kumhuri yeZimbabwe. Tichicherechedzawo kuti Zimbabwe is a Christian country. Saka inodzoreredzawo nekusanganisa hama from different areas. For instance, izvo zviri vazhinji vanhu vakatoenda kuZimbabwe for holidays vanosangana nehama nekuenda kumachurch.
Mukoma Fidelity Mhlanga, avo vari kushanyawo kuAmerica vari mutori wenhau kuZimbabwe, vataurawo zvavanoona nezvavanofunga pamusoro pezororo reEaster iri kuZimbabwe.
Zvamamirira zvakaita mazuva ano ndekuti kwane gospel of prosperity. Vanhu vakuenda kumuchechi kuno more like kunotsvaga minana nenyaya yesituation yemunyika. So people, because of desperation, vanhu vari kuenda kuchechi not kuti vanoda Mwari pese, but vanoda a miracle, you know, kuti vabude musituation yavari at the moment. Chinoitika ndechekuti kudhara vanhu kukonga kuine mabasa, vanhu vaienda kubasa, chichi vachienda vachimukira, vachienda kugraft. Holiday yasvika, so munhu aitoplana ndaa kuenda kumusha, but izvezvi vanhu vari kuzviitira mabasa avo vega emaoko. Saka unenge utori pabasa, unenge utori pagraft, kana achitengesa mustreet anenge atone nematomato ake netumaonyenzi twake chichichi vacho mazvona.
Tanzwawo kuna mukoma William.
Hapana chekutoita because taona kuti dzatozara mugwagwa, mari hakuna zvachose mumabhengi.
Saka
takangogara tatindoshautita sei.
Saka vanhu vari kupemberera here izvo zvinhu zvakaoma kudai?
Vashoma-shoma ndio vari kungopemberera kufano kumuka kwaJesu, kwasi vazhinji inotorisa bata-bata nebaba kune kuti hapana chiriko zvachose.
Kana musati mafarira peji redu revoa shona, dzinyai pakanzi like mutifarire. Ndakamiririra Studio 7 ndiri kuWashington DC, ndinonzi Evans Zininga.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu pazororo reEaster. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Jesu wangu, Jesu nde wangu mambo, Jesu wangu, Jesu nde wangu mambo, baba muranga na Jesu nde wangu, baba murovera Jesu nde wangu, Jesu wangu, Jesu nde wangu mambo, Jesu wangu, Jesu nde wangu mambo, ari pamuchinji kwa Jesu nde wangu. Arivam chinji kwa Jesu nde wangu mambo, yo 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 Jesu nde wangu mambo, Jesu wangu, Jesu nde wangu mambo, Jesu wangu, Jesu nde wangu mambo, vakamurovera Jesu nde wangu. Arivam chinji kwa Jesu nde wangu mambo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo. Yo yo yo, Jesu wangu, hawi pamchinji kwa, baba muranga na Jesu nde wangu, baba murovera Jesu nde wangu.
Kanonakidza zvikuru kanobva kuna baba mekaniki manyuruke kanonzi Jesu pamuchinji kwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanopinda muzororo reEaster vachichema nekushaya mari sezvo iri kunetsa kutora kumabhanga. Veruzhinji voyambirwa kuzvibata munguva yezororo kuitira kuti vasapinde mutsaona dzemumigwagwa. Vanga vari mumiriri weAmerica muZimbabwe, ambasada Harry Thomas Jr., vanoti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kana ichida kubuda mumadhaka airi munyaya dzeupfumi. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Anokuenekai nemufaro. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Sokuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Isikhathi half past 7, siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 30 Mbimbitho 2018, igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
isikhelani likhefu liphasika alisisha kakhulu, asilamali, siyathengisa umakhokho wabasithathela, amabhasi aphuma agcwala kodwa abantu abasebenzi.
Tulu weZimbabwe umanyana lamanye amazwe omhlaba angamakholwa esiKristu ekunanzeni ikhefu lephasika, kodwa koBulawayo bakhala ngokuswelakala kwemali. Ummeli welemelika eZimbabwe uambasada Harry Thomas uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe uthuthuke. Kuhlelo Woza Friday kungephasika kunje seleqembu lembube indosakusa elidume kakhulu ngomculo wesiqathamiya lokucula ingoma zokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. UZulu umanyane labakwamanye amazwe omhlaba angamakholwa esiKristu ekunanzeni ikhefu lephasika, lapho abaningi abahle bathatha lelo thuba lokuba le mbuthano yemuli ingaba imitshado, ukulobola lokunye okuninginengi. Kodwa uZulu koBulawayo uthi ukuswelakala kwemali kwenze ukuthi behluleke ukuya emakhaya loba ukuya kwethekelela izihlobo labangane kwamanye amadolobho. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iphasika iqale namhla, kodwa iqale uZulu weZimbabwe ebhekane lohlupho oluqhubekela phambili olokusweleka kwemali lemisebenzi. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 eRenkini luveze ukuba laloba amabhasi ephuma esiya emaphandleni lakwamanye amadolobho, uZulu ubamba ngamandla ukuya ekhaya. Omunye wabakade beserenkini ezedlulela nje, umnumzana Mayebongwe Khumalo, uthi yena wehlulekile ukuya ekhaya ngaleli khefu, ethi uswele imali.
Isikhelani likhefu liphasika alisisha kakhulu, asilamali, siyathengisa umakhokho wabasithathela, amabhasi aphuma agcwala kodwa abantu abasebenzi. Khonokho sikuthola okuncane sisizokuphathisa imali, asiyitholi. Abantu bathi amayikhokheshi, ifungela ikhokheshi, awula mali. Hhayi, siyangicela ukuthi uhulumende engathi engasisekela lathi asenzele okuhle uZulu weZimbabwe.
Omunye njalo umnumzana Gilbert Ncube uthe ikhefu bayalibona, kodwa uhlupho lokusweleka kwemali lubathwalise nzima.
Into ezenzakalayo ukuthi nje namhlanje ngani amaswayipayo kulohlupho amakhadi kahambi kahle, network yala, so abantu abala cash. So into ezenzakala sicela nje angathi kuya improve into zama cash, uhulumende asincede kakhulu kazi. Ngoba lati kunje singabantu esingasebenzi esithembile ebantwini abanjani, abasebenzi athi nxa betholi lathi siyathola.
Umnumzana Give Mozondo uthi yena wehlulekile ukuya ekhaya ngokuswela imali, ethi amapholisa kakhansili ayabahlukuluza nxa bethengisa.
Iyo shopping lalo ngale mbali ngoba athe singehlulekile ekhaya ngoba uthi cash angithola ngisebenzi ngapha la makhokho bomsebenzi lo tesweza ababuya bezosihlukumeza so sesisuka ukuthi siphile njani
hayi
phasikele njengoba nje ngikhona lapha ikukudla kwakhona bavela ngile enye iplan engayenza
umama osebenzela erenkini endala kobulawayo uMadlamini uthe ikhefu leli liphansi njalo ibhizimusi liphansi ethi bebekhangelele ukuthi inzuzo izaba phezulu kodwa akunjalo
ikhefu leli liphansi abantu abahambi njengenjayelo ibhizinisi liphansi besikhangele ukuthi maybe inzuzo zizaba phezulu kodwa akuhambi
ukungasebenzi kukazulu kobulawayo kanye lokusweleka kwemali emabhanga kudumaza amakhefu amaningi iningi likazulu liyazisebenza njalo lisuka likhethe ukuthi lizisebenzele emabhizimusini abo kulokuthi bahlale kumbe bavakatshe amabhizimusi amaningi abevuliwe uzulu eziqhubela imisebenzi eyehlukeneyo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Umeli wele Melika eZimbabwe uAmbassador Harry Thomas uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe uthuthuke. Uthi kumele leZimbabwe libhadale izikwelede njalo lingadlalisi imali ngokuthenga impahla elentengo ephezulu enjengezimota zeziphathamandla zikahulumende. Uthi amanye amazwe eMpumalanga aphumelele ngokulwisana lokungethembeki lokunye okufanayo okwenza athuthuke ngemfanelo aze yabhidlizwe ngohulumende ababe bengenzi kahle umsebenzi. U-Ambassador Thomas Jr. obesebenzela eZimbabwe okweminyaka emithathu ukhangelelwe ukugqiba umsebenzi ekupheleni kukambimbitho. Nanko okunye akwethulele umsakazo weStudio 7.
It's going to be a long road, and I think we need to make that clear. You don't get out of the debts overnight. But it's simple. You pay off your debt to not only the international financial institutions, but private banks, or you reschedule them.
Kumele sikhulume iqiniso ukuthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngemfanelo. Kodwa kulula nje lokhu ngoba okumele kwenziwe ukuthi kubhadalwe izikwelede. Lapha ngikhuluma ngezikwelede zamabhanga amakhulu amazwe wonke omhlaba jikelele. Nxa kusehlula ukuthi kubhadalwe izikwelede lezi, kumele kukhulunyiswane lamabhanga la ukwenzela ukuthi kungahluphi ukubhadala izikwelede lezi. Kuqakathekile lokhu kakhulu, njalo ukukhuluma lamankampani azimele wodwa lakho kuqakathekile.
You've seen the Asian Tigers, you've seen Rwanda. All of them adopted the same thing. They made it easy for foreign and domestic investors to come in. They got rid of corruption. They made opportunities.
Sakubona lokhu emazweni aseMpumalanga. Sakubona njalo lokhu kusenzakala elizweni leRwanda. Amazwe wonke la enza wabalula ukuthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe babe le ntshukuntshu yokuvula amafektali emazweni abo. Balwisana lokungethembeki, balungisa imigwaqo lokunye okufanayo, kusenzelwa ukuthi impahla ethengwayo yehle intengo yayo.
These are things that we believe Zimbabwe will have to do.
Sibone ngani lokhu yikho okumele kwenziwe kwele Zimbabwe ukwenza ukuthi ilizwe leli lithuthuke.
Can no longer be a society where government officials were rent seekers or got wealthy through patronage or
akwenzi ukuthi kube lelizwe lezigilamkhuba eziqambula umnotho welizwe zisenzela ukuzinothisa zona. Akulunganga ukuthi batshontshele uZulu ngokuthenga izimota ezidula okumangalisayo abantu bona behlupheka.
Alo-ke bekungu-Ambassador Harry Thomas Jr. ummeli wele Melika eZimbabwe obexoxa leStudio 7 ekhonapha eWashington DC.
Yebo, mthwakazi omuhle.
Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhathi leVOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abethekelela eZimbabwe ngesikhathi sekhefu lephasika bakhala ngokuphuziswa emngceleni ikakhulu kwabatshayelayo. Intatheli izindaba eStudio 7 Martin Ngwenya ube phakathi kwamakhulu angene eZimbabwe ngomngcele wePlumtree wasiqoqela udaba olulandelayo.
Iningi lezethekeli belicabanga ukuthi lizathola sole nguquko ngendlela ekakhulu inhlanganiso yebuthanisa imithelo eyeZimbabwe Revenue Authority iZimbra eqhuba ngayo ibhizimusi emngceleni. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa ukuthi sebelungise konke uze bakhange abamabhizimusi ngaphansi komkhankaso obethwa ngamazwi akhe athi iZimbabwe is open for business. Kodwa akula ukutshengisa ukuthi iZimbabwe ivuliwe kwezebhizimusi uma kwenzakala emngceleni kuyiso isibonelo. Noma nje imizila ibe ingamide kangako ngolwesine kukhandelwe ukuthi kube ukuqala kwekhefu lephasika izethekeli ziqede phose amahola amathathu ukuthi zidindise incwadi zamapassport lokuthola incwadi zokungena lemota ezamatemporary import permit TIP. Abanye bathi kumceke ukuthi iZimbabwe ayingeke ikhanye izethekeli uma emngceleni abantu bengaphathiswa amasinya njalo langothando. Umnumzana Thamu Banda laye unengwe isidensi sabasebenza emngceleni esithi bayaphuza ukuphathisa isihambi.
Ukudindisa i-passport takes time, even is more that new process in the border is so long, so even when people want to come and invest base be demotivated at the end of the day.
Unkosazana Shungi Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi amazwi okuthi Zimbabwe is open for business awuhambelani lokwenzakala emngceleni.
Boda engikwenze lapha ukuhamba ngisiyazama ukubhadalela imoda ngiphenduke ukuyadindisa ipassport lokho kusiba slow ngamandla. Ngemva kwalokho imoda ivalelwe ngale ngusecurity guard ngiphinde ngibuyele futhi ngizame ukuthi ngiyethatha imoda isikhathi ngigcine sibende more than 3 hours. Ngihlezi ngiseboda manje how can iZimbabwe be open for business?
Njalo okudanisa izivakashi ukuthi amakhadi abo ebhanga avela phandle kwamanye amazwe awasebenzi kufunakala imali uqobo. Abafana lo mnumzana Nkazimulo Dube bathi lokho kumele ngabe uhulumende omutsha siwakulungisa.
Danisa lokho esikubonayo lapha nxa sifika kwele Zimbabwe ezithi zikhona apha eborder sithwala nzima ukuthi siswipe but they cannot accept ama visa card but they expect ukuthi sisasebenzisane. Asikho lokho kade siwukhangelele njengabe sithi kule news dispensation. We're expecting these things from the old administration but khanya kungela mahluko kangako.
Esinye isisebenzi seZimbra sivumile ukuthi indlela abaphathisa ngayo isihambi ikakhulu abatshayeli iyaphuza ngakho bazadlulisela umlayezo kwabakhulu. Iningi lesihambi belitshengisa ukunengeka ngendlela akade bephathiswa ngayo kuloko khonona kodwa izisebenzi zomncele azikutshayanga ndiva. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisePlumtree.
Siyabonga Martin Ngwenya. Kunjalo nje ukuxoxozela kwezihambi okwenzakala emngceleni weBridge Border Post kucatshangelwa ukuthi kungaba kubangelwa ukuthathwa umfanekiso okwenziwa esinye isisebenzi somngcele lo eSouth Africa esabonakala sizilibazisa kumakhalekhukhwini sisemsebenzini. Kusukela izolo bekuminyene emngceleni lo kucelele South Africa okubikwa izisebenzi zogajalo immigration bezisebenzela okumnenge. Abanye babikwa bethethe amahola afika phose ichumi bemelele ukudindelwa amapassport abo. Kodwa ngakucelele Zimbabwe kubikwa kungela kuxokozela. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa mnumzana Cassius James Manampofu uthi okungaba kubangela ukuxokozela lokhu kumbaxambili.
Kesi muze, etasisa.
Ya, ngati kule kuhoslo isa South African side, ya wani patati kukale sibituwa kie la mapepa. Lezi nito, ezi itu, ezi kala ngati zvange le loko. Ya ukala, ya kona, waya protesta awantu South Africa, airport, kuna nama immigration officials. Nento enzo awantu Zimbabwe. Kule sitomba wa saa umi mama, kwa ese mtele zini, uozo nita enza inga lunganga, wata, wachati sitomba wa saa kwa internet, maura na watuna, ngati ku suspension pending, uti gozi kata akile koto mkebe. So wama yano kazanya batabule, oba, kune ngozo kusizakale pota, beyo, sisa wanjo Zimbabwe, la wangena mapepo, isi katilu wa sisa, wata ke, inda wa enzayo, inirai ituna, wata, katilu say backfire. Oba loo, mama loo, wa ese mtele zini, wawone gala, esila WhatsApp. Pretoria lapha kodwa ngisezwe Rustenburg North West Province na ukhambeni kwami ngo N4 suka ePretoria ngisiya eRustenburg lokuyajika inkwenzi izolo ngibona imoto ezinengele zikhomba ukuthi zithwele impahla ziyakhonala sakusatshonjela abantu esenzela ukuthi abantu ababalekela into eseboda yeBelgium ngoba kuthatha isikhathi sakhiwe so bathatha iboda yeBotswana baye beyasevela eBotswana yiyo indlela eqinisekisa abanye abayenza ukuthi abaqinisekise cabanga lokuthi badike eboda yeBelgium khona ukuthi basiqinisele ingalani ke lokho.
Alo ke ngumnumzana Kasha Sajes Simanampofu sizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ecingweni esePretoria khonale eSouth Africa. Good Life Talk lamuhla sixoxa ngekhefu lePhasika. Ukuthi lingaba lilinanza njani lapho elikhona, thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Gesi khangele ezivela kwamanye amazwe. Ibutho lomanyano lemelika lele Syria libikwa lilahlekelwe ngamalunga alo amabili kwalimalaka kubi abahlanu ngolwesine ntambama. Amapholisa kwele Brazil abikwa ebophe abantu abambalwa izolo abalobudlelwano lomongameli Michel Temer walelo lizwe ngamacala enkohlakalo lapho umongameli anakanelwa ukuthi uya kumbathiswa ukuze anikeze abangani bakhe imisebenzi yama-contract kahulumende ikakhulu esitijini sezikepe esikhulu salelo lizwe. Izakhamizi zebulilima West ezansi emaNdebeleni zithi ziyemukela ibandla lezaphu ngoba liyinsika njalo bayajabula ngokuba umongameli walo okwamanje umnumzana Dumiso Dabengwa umi labo laloba ebhekane lobunzima adlula kibo. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ibandla lezaphu seliqalile ukuhamba likhankasela ukuba livotelwe kukhetho oluzayo njalo izakhamizi zakondolwane zihlangene emhlanganweni emavinkilini akobhuche bathi ibandla lezaphu bazakumalala kukhetho oluzayo ngoba bayinsika ezweni njalo bayazi ukuba abantu bafunani. Isakhamuzi sakondolwane kuward 9 unkosazana Soneni Sibanda uthi ujabule ngokuhlangana njalo labakhokheli bebandla lezaphu ngoba kuyilo ibandla abaqala lalo ezombangazwe.
Ngibongile kakhulu ngenhlanganiso le ebuyile ivela kobulawayo ikhuluma ngezinto zonke esifanele ukuthi sizenze ngoba bakhuluma ngokuthi sikhumbule ekhaya bese sishwele ukuthi singenzani siphakathi laphakathi siqhamalazile kodwa imfundo yabo isichalile sichele sisile ngoba bese sishwele ukuthi atizaphuya yangapi.
Umnumzana Athwele Ndlovu ongene lomhlangano kondolwane uthi sebeqalile ukuhlela inkokheli abazakumalazo ebulilima West kukhetho oluzayo njalo bazasebenza gadalala ukuze umbuso uze ezabelweni.
Namhlanje bese lomhlangano kobhuti owezaphu lomhlangano ube impumelelo enkulu lapha bese sihlela khona ama candidate wethu kusukela ku councilor kusiya ku MP silungiselela ukhetho oluzayo ngempela silesiqiniseke ukuthi lonyaka ebulilima West izothathwa yizaphu.
Esinye njalo isakhamuzi sebulilima West uBanda Moyo okhangelele ukuba ngukansila uthi engajabula uma abantu bengasebenza gadalala njalo uyajabula uzasebenzela abantu.
Mina ngajabula kakhulu uma singasebenza mpela sibuyele ekhaya ngobuningi. Lapha izidingo zabantu bakithi azikho kodwa ke hayi amathambo ayavuka ngiyabona kubongela lamadoda azinika isikhathi bazofika ebulilima West. Sebulilima West manje njengoba ngikhuluma angijabule kakhulu for the first time lami siba le rally nje lami ngikhona. So ngizimisela ukuseva lama bantu bakithi bangikhethe as a councillor. I'm sure zasebenzela uzaphu nabantu.
Ibandla lezaphu kuliviki liveze imanifesto yabo kobulawayo bethi bakhangelele ukuyangena kukhetho oluzayo bejonge ukuba bengangena embusweni abantu bazibuse ngaphansi kombuso wezabelo okuyinto abayilwela empini. Kondolwane ebulilima West izakhamuzi zakhona zichaze ukuba basekela ibandla lezaphu ngoba kuyilo elaletha inkululeko kuthi la amanye amabandla akhona ezweni ayabakhohlwa bengangena embusweni. Ngimele iStudio 7 isebulilima West ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo intatheli zindaba yethu ezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje emini.
Iqembu leLenders libe ngutshikile obhanqa leqembu leTriangle kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni emdlalweni eqhutshelwe enkundleni yeBarber Fields namhla emini. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMartin Dandlovu uthi abafana bakhe bengabe benganqobanga yebo kodwa badlala engcono kulalokhu abakwenze emdlaleni wabo wesibili abawudlalela iqembu leHighlanders.
Going into this game with a lot of issues to deal with, one of which is the past.
Singene kumdlalo kwanamhlanje silokhu sicabanga ngomdlalo wethu olesibili esiwudlalela iqembu leHighlanders lapho esingadlalanga khona kuhle. Kodwa okungithokozisayo ukuba abafana badlale kuhle namhlanje ngoba benelise ukulichaya ibhola.
Yimpumelelo yomdlalo ophakathi kweHighlanders leTriangle icho ukuba iqembu leHighlanders selimiklomelo isikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu kuthi leTriangle lithole imiklomelo walo wakuqala selokhu kuqale imidlalo yalonyaka. Komunye umdlalo weviki lesithathu odlalwe namhla iqembu leJapan iMine libe ngutshikile obhanqa 2-2 leqembu leNikrut lomdlalo ophuthelwe enkundleni eMaglas edolobheni leZishabane. Imidlalo iqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu leHighlanders lizadlala khona leqembu leYada enkundleni yeRufaro. Iqembu leMtare City lizadibana leHarare City enkundleni yeNational Sports Stadium. Elebulawayo Chiefs lizadlala leChapungu ngaseLuvivwe kuthi eleCape United lizanqikelana leBlack Rhinos. Ngomvulo iqembu leDynamos lizemukela eleHighlanders ngaseRufaro. Iqembu leChapan iMine lizadlala leChicken Inn ngaseMaglas. Iqembu leNikrut lizemukela eleNkezi Platinum ngaseAscott. LeFC Platinum lizadlala leBulawayo City ngaseMandava kuthi eleTriangle lizemukela eleZPC Kariba ngaseGibo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
What a Friday, 7 to 14. What a
Woza Woza Friday, kuhlelo Woza Friday kungephasika kunje nje sileqembu lembube indosa kusa elidume kakhulu ngomculo wesicathamiya lokucula ingoma zokholo. Asizweni okunengi umkhokheli waleli qembu uOscar Siziva exoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisasbank.
Lusuku oluhle lwePhasika akulanto enhle njengokuthi silibazisane ngamaphimbo amnandi namhla avela uqembu lendosakusa. Abalaleli sebethe gwaqa belale umsakazo olohlonze weStudio 7. Kuhle phela ukuthi balazi leli qembu lona elinamalunga esishiyagalombili.
Indosakusa The Morning Star yaqala ngo-2001 yazi ukuthi yayiseseyi impumelelo Shining Stars lapho. Ngakho ke yaqalela enqameni eGwanda eMathabeleland South eMaphane eZimbabwe. Siyabonga.
Abantu abaningi balazi ngegama lenu elidume kakhulu impumelelo Shining Stars. Kutheni laguqula lelo gama mnumzana Siziva?
Sitshintshe ibizo from Impumelelo Shining Stars to Indosakusa The Morning Star. Lokho kungumbono kaJehova uNkulunkulu osinikeze yona ukuze afeze lokho afuna sikwenze, asinikeze futhi isibane sokuthi asikhanyisele lapho siya khona. Siyabonga.
Abasanda kusixhuma sekuhlelo waza Woza Friday ngekhefu lephasika kunjenje leqembu lendosakusa. Omelele leli qembu ngumkhokheli walo Oscar Siziva. Ukanti leli qembu selisebenze labanye abaculi abalodumo, yikho njenje labo belodumo.
Sisebenze lamaqembu amaningi kakhulu, sisebenze lo Jace Maravini, sisebenze lo le Black Mambazo, sisebenze lo Nkwali, sisebenze ya lamaqembu ethandanani. Maningi kakhulu amaqembu ngawabalisa.
Sihlakazekile uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sizwe ukuthi indosakusa ilamadlalati amangaki lokuthi abafuna ukwathenga bengathola ngapi.
Silamadlalati angu 9 elesi-10 lizobuya nje masinya. Lamadlalati atholakala e-art gallery koBulawayo kuLeopold Takawira loJoshua Mqabu womgomo Avenue. Siyabonga kakhulu.
Indosakusa isibusise kamnandi ngamaphimbo amnandi kuhlelo lwabantu Woza Woza Friday ngamajaka akithi eZimbabwe azithoba inhliziyo. Inhliziyo zenu uma zingakhathazeki balaleli, kholisani ikhefu lePhasika liziphathe kahle. Ngiyimele iStudio 7 igama lami ngu-Ezra Chisasbank.
Sikhoyo isifo asikho, hayi hayi asingebikho, nithi noyana noyana phezulu, noyana 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 noyana.
ayekuthanda izinto zomhlaba ziyemnga zophela kasinya ngesona khangela
edawu esibanda. Sibongile kakhulu Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba angamakholwa esiKristu ekunanzeni ikhefu lePhasika, kodwa kukhalwa ngokuswelakala kwemali. U-ambassador Harry Thomas Jr., ummeli welemelika eZimbabwe, uthi kuzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe uthuthuke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.